kumbirai mafunda, ndiri kuno kuHarare. Ndirango korokotedza mama wangu, mai mafunda, gogo mafunda, gogo anatanyisa nakumbirai junior. Tichiti Happy Mother's Day maiyo, kwa vumbunu kwa muri uko. Todawo kuti Happy Mother's Day kuwana mai wese, wari munyika medu muno pasi rino rese. Wakati koshera Happy Mother's Day kuna mai anatanyisa nakumbirai. Makati koshera madzimai. Tokutenda inerudo rwenyu, Mwari akuropofadze imuzvichengete munguva yatiri ino.